Ishe tine urombo zvirokwazvo kuti hatina zvigaro zvinokwana vanhu uye kune avo vadziviswa kupinda avo vari panze. Ndangonzwa nguva shoma yapfuura kwataigona kuwana horo yemitambo muNew Albany ingadai zvimwe yatakura vanhu vangangosvika 3,000, asi bedzi tangova rumutsiriro rwanga ruchingova chete rweboka diki pano pachechi, uye tangova nekanguva kadiki kekuuya kumusha. Uye tinofara zvikuru kukuonai mese mukati. Kana ndisiri kukanganisa, ndiri kuona hama yangu yekugeorgia pano. Hama, handikwanisi kudaidza zita renyu iko zvino. Palmer, vanobva kuMacon, Georgia. Tinofara kuva nemi pano, hama Palmer. Hama Creech vari kuno kumberi, tinofara kukuonai. Uye ndinoziva kuti pane imwe nzvimbo muchivakwa chino pana chiremba Livell, mumwe wevari kutsigira nemari musangano kuLima, Ohio, uko ku ndivo mufundisi wechechi yeFirst Baptist, uye shamwari yangu chaiyo. Vanga vari kumusoro kumba nhasi uye vauya kuzotishanyira kuburikidza nemusangano. Isu zvichida humwe usiku tichavaita kuti vasimuke vagotaura chimwe chinhu. Ndaedza kuvaita kuti vatore nzvimbo yangu manheru ano kuti vagotaura, zvino vazviramba. Saka tinoimba zvichida kuti zvichida mangwana manheru kana imwe nguva, hama Veu kana vamwe vachakwanisa kutaura shoko rimwe kana maviri maererano nemusangano zvichida kana chimwe chinhu kumusoro ikoko. Chero hacho icho Ishe vachaisa pamwoyo pavo. Pane vamwe pano vandinoshuva kuti dai ndangotora nguva yekuvacherechedza vese, asi tinofara nekuva kwenyu muri pano. Ndiri kuona mumwe muchinda mudiki kumashure uko anova boka revashumiri vauya vanga vandishanyira masikati ano kubva mhiri kuArkansas uye zvakare nekubva kuMissouri. Saka zvino manheru ano hatidi kupedza nguva, nekuti manheru ega ega tichaedza kunge tapedza na 9 o'clock kana zvichibvira. Manheru ano ndiwo manheru echirayiro, saka tichangoti pfuurirei nguva zvishoma manheru ano kudarika mazuva ese. Mangwana manheru, Ishe vachitendera, ndinoda kuparidza pamusoro pokuti naizvozvo ivai vakakwana uye chibayiro chakakwana. Mangwana manheru, nezvakare ndicho chishanu chakanaka. Uyezve nemugwera manheru, inenge iri nyaya yekuvigwa mubwiro kana Ishe vachitendera. Svondo mangwanani, shumiro yepakubuda kwezuva na 6 o'clock uye na 10 o'clock shumiro yerubhabhatidzo, uye 10:30 chidzidzo chesunday school cherumuko. Uye svondo manheru, shumiro yemazuva ese kunamatira vanorwara seyatinayo kunze uko mumunda wekuvhangera. Saka zvino tiri kuvimba kuti muchawana shamwari vatadzi nevamwe vakadaro, uye mugouya kuzova nesu, uye motibatsira mumusangano uyu uri kuuya kuenderera mberi kwemusangano uno waro. Ndine Bhaibheri idzva manheru ano randakapiwa neimwe hama yechiDunkard, uye rakaita sechinhu chikuru. Ndeke kutanga kuparidza kubva mariri, handisati ndanyatsorijaira. Zvino ndinoziva kuti tasangana nechinangwa chimwe chete chinova icho kufambisa mberi chinangwa chaKristu, uye kuti tiwane rugare mumweya yedu nekutiita varume nevakadzi vari nani, varanda vashe vari nani. Uye kana tauyirawo imwe pfungwa zvinoka, ipapo hatizoropafadzwa naShe. Tauya kuzotsvaga rubatsiro, tauya takatarisa kuna Mwari. Zvakare ino imba yekugadziriswa, apo Mwari vanotipa maropafadzo avo uye votigadzirisa kubva kune zvakaipa. Zvino tisati tavhura shoko kana kukumbira Mweya Mutsvene kuti utibatsire, ngatikotamisei misoro yedu. Baba vekudenga vakaropafadzwa, upo hwenyu hutsvene tinozviunza zvino sevateereri kweevhangeri uye sevatauri veshoko. Dzingisai miromo inotaura nenzeve dzinonzwa nemwoyo inogamuchira, uye dai Mweya Mutsvene wagovera kwatiri manheru ano uye wapa chokwadi chenyasha dzaMwari dzekusingaperi kune mumwe nemumwe wedu, kuti kana tabva muchivakwa chino manheru ano, tichataura sevaya vaibva kuEmaus. Ko, mwoyo yedu haina kutsva here mukati medu nekuti ataura nesu munzira? Nekuti tinozvikumbira nemuzita raJesu, amen. Mubhuku reevhangeri yaMutsvene Mateyo, muchitsauko 26 nendima 27 ne28, kuitira musoro wenyaya ndinoda kuverenga. Zvino akatora mukombe uye akatavonga, zvino ndokuupa kwavari, akati, inwai yose, nekuti iri, iropa rangu, retestamende itsva, rakadeurirwa vazhinji, kuti varegererwe zvivi. Asi ndinoti kwamuri, handichatongonwizve zvibereko zvomuzambiringa, kusvikira zuva iro randichazonwa naro nemipatsva muushe hwababa vangu. Uye zvino tichataura pamusoro pechirayiro, uye uhu usiku hwechirayiro chekutanga. Uye chirayiro chakaitwa kutanga kare kozasi muIjipita. Chirayiro chekutanga chaiva gwayana repaseka rakabayiwa, waiva mufananidzo waKristu. Uye vazhinji vedu tinoziva nyaya iyoyo yekare yakaropafadzwa, yekuti avo vakadya chirayiro zasi ikoko vakafamba murenje kwemakore makumi mana. Uye pavakabuda pakanga pasina kana mumwe ane utera pakati pavo. Uye ipapo kunyange nguo dzavo dzakanga dzisina kana kumbosakara kwemakore makumi mana, Mwari vakanga vakadzichengeta. Chivimbo chakaropafadzwa zvakadii kwatiri manheru ano, kana uyu waiva mufananidzo, saka Kristu ndiye chaifananidzirwa chacho. Uye kuti Mwari vakadzikinura vana ava sei. Uye mukutora chirayiro ichi, waiva mutsauko pakati peupenyu nerufu. Ava vakanga vari mukati pasi peropa rakadeurwa ndivo vakatora chirayiro. Hapana aigona kutora chirayiro kunze kwekunge ari pasi peropa rakadeurwa. Ropa regwayana rakadeurwa kutanga. Zvino ndokubva raiswa pachivivo nepagwatidziro. Chivivo ndiro danda rakachinjika, uye nepagwatidziro. Zvino gwayana iroro rakagochwa ndokubva, uye ndokudyiwa nemiriwo inovava, uye vakazvisunga ivo pachavo. Mushure mekunge ropa radeurwa, uye vapfuura nepasi peropa rakadeurwa, vainge vakazvisunga uye vakagadzirira kufamba. Uye zvino mufananidzo wakanaka kwazvo manheru ano wevanhu vanotora chirayiro havachafanirwa kuzvibatanidza kana kudyidzana nezvinhu zvenyika zvachose. Vanofanira kuuya pasi peropa kutanga, uye vocheneswa kubva kuchivi chose chinova kusatenda. Uye ipapo vozopfeka gadziriro yeevhangeri. Vakapfeka nhumbi dzose dzekurwa nadzo dzaMwari, vakagadzirira kudanwa chero nguva zvayo. Uye chaiva chiratidzo chekuti ngirozi yerufu yaisakwanisa kupinda pasi peropa iroro. Ngirozi yerufu yaifanirwa kusimuka uye yoenda nepamusoro peropa. Zvino ndipo apo nyanduri akawana kufemerwa achiti, kana ndaona ropa ndichakudarikai. Pakanga pava pedyo nenguva yekudzikinurwa pavakagamuchira chirayiro. Gwayana rakagochwa nemiriwo yavakadya vasati vasimuka. Zvino mune chinofananidzirwa chacho chatichataura nezvacho, aiva makore mazhinji akapfuura manheru ano apo Jesu akatora chatinoziva sechirayiro chashe, chirayiro. Uye pane chimwe chinhu pamusoro pacho chekuti akanga ari kuzotaura kuvadzidzi vake, uye ave pedyo nekuenda. Aida kunyatsotaurirana navo, uye vakava nekamuri yakanga yakagadzirirwa. Yakanga iri nguva yekuyanana, uye chirayiro zvinoreva kuyanana. Mazhinji emachechi vane chirayiro chenhengo dzavo chete, ndiko kuti kuchechi yavo chete pavanoita chirayiro chavo. Asi pano isu hatisi sangano, tine chirayiro chakazaruka kuna vose, nekuti tinotenda kuti mutendi wese ane kodzero yekuenda patafura yaShe, uye nekuyanana pazvinhu zvakanaka zvaMwari nemutendi wese, zvisinei nechitendwa, ruvara kana chii zvacho chaangava. Kuti vose vakaitwa kunzi vanwe paropafadzo rimwe chetero, Kristu. Zvino nguva huru iyi yakanga yasvika kuna Ishe wedu. Imwe yenguva dzekuedzwa hurusa parwendo rwavo rwese rwepanyika. Yakanga yaswedera pedyo. Nguva yekuedzwa. Jesu akatopfuura nemumiedzo. Sekungopfuurawo kwatinoita nemumiedzo. Uye Bhaibheri rakataura kuti mwanakomana wese anouya kuna Mwari anofanira kutanga aedzwa, adzidziswa, agadziriswa. Zvino vanhu vazhinji atori mangange chaiwo kana nguva yekuedzwa iyi yasvika. Inguva yenzvimbo yekuratidza. Uye Bhaibheri rakati kana tisingagone kumira pakuedzwa, zvino tinobva tava vana veupombwe. Tinenge tichiti Mwari ndibaba vedu, zvino ivo vasiri baba vedu. Nekuti kana isu chaizvoizvo uye nemwoyo wedu wose takagamuchira Ishe Jesu semuponesi wedu, hapana chinhu panyika pano kana chiri murima rose rekusingaperi chingatipatsanura zvachose kubva kurudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu. Ndiri kushamiswa muzuva rino, uye ndagara ndichidaro apo vanhu vanozviti maKristo zvino, muedzo mudiki wokutanga paunouya, vanouyira kurutivi rwenzira. Zvinoratidza kuti kwaingova kuziva Kristu nenjere. Ndicho chikonzero vazhinji kwazvo vasina kubatirira nhasi. Imhaka yekuti ruzivo rwenjere. Nezivo yenjere unogona kuzvitenda, asi zvinoenda mberi kupfuura izvozvo. Kugamuchira Kristu, kugamuchira iye Kristu pauzima. Vazhinji vedu tinogamuchira chinamato chechiKristu nekudzidza chitendwa. Vamwe vanogamuchira chiKristu padzidziso dzerubhabhatidzo. Vamwe vanotenda kuti maKristu nekuda kwemamwe manyawi avakaita, zvakaita sekudanidzira kana kutamba mumweya kana kutaura nendimi kana kuva nechimwe chipo chinoshamisa chekuti varatidze. Zvinhu zvose izvozvo zvakanaka munzvimbo yazvo, asi kugamuchira Kristu, kugamuchira Kristu pauzima. Zvino ipapo zvimwe zvinhu izvi zvinobva zvangopinda mumutsara zvega. Zvino kana Mwari vasina kurega mwanakomana wavo womene pakuedzwa kune utsinye, zvino havangamborega iwe kana ini kubva pakuedzwa kune utsinye. Zvino Jesu akanga ari pano akatarisana nemuedzo mukurusa waakati ambova nawo. Getsemani rakanga riri pamberi pake chaipo. Apo kuedzwa kumwe chete ikoko uye kwekupedzisira kunofanira kuuya. Apo mitoro yenyika yose yakaiswa pafudzi rake rakaropafadzwa. Pakanga pasina kana mumwe mumatenga ose kana panyika aikwanisa kumisidzana nawo kunze kwake. Uye kuziva kuti zvivi zvose zvezvivi zvekare nezvivi zvazvino uye zvivi zveremangwana zvaizorora pasarudzo iyi. Uye kwaiva kumwe kukunda kukurusa uko Kristu akambokunda, kana kuti akaratidza umesiya hwake hukuru. Sepaya paakati kuna Mwari, kwete kuda kwangu, kwenyu ngakuitwe. Ndiko kukunda kukurusa kwaakati ambohwina. Madhimoni ose okutambudza akanga akamukomberedza kuti amupe muedzo nekumuedza. Uye kana tikagadzirisana naMwari, mwoyo yedu ikange yakachena uye Mweya Mutsvene watora nzvimbo yawo mumwoyo medu, chinhu chakanyanyisa kubwinya kuve nemuedzo. Bhaibheri rinotiudza kuti kuedzwa kwedu nemiedzo zvakakosha kwatiri kupfuura sirivheri nendarama zvenyika ino. Saka tinofanirwa kunge tichitenda. Handishuvire kuzviunza ini pachangu mune chimwe chiitiko. Asi sekuya kwazvaita mupfungwa dzangu, ndinorangarira muedzo mukuru wekupedzisira wandakava nawo muchiitiko changu chechikristu. Kwaiva mhiri uko muchipatara kunze kuno paSpring Hill. Apo mudzimai wangu akanga arere mumochari zasi kuno ari chitunha, uye akanga achangobva muupenyu huno kunova naMwari, uye kuedzwa nemiedzo zvakanga zvauya. Kwete zvekungoti mumwe munhu ari kuti, "Billy, uri muumburuki mutsvene," kana ikoko kwakanga kusiri kuedzwa kwakanyanya. Zvino mimwe miedzo midiki nemimwe yakadaro yekutsoropodzwa nevarume vandinoshanda navo kwaisava kuedzwa kwakanyanya. Asi nguva yangu huru yekuedzwa yakasvika apo chiremba Ade vandakazvirondedzera kwavari nezuro muchipatara tigere pamwe chete. Zvino vakati vauya vachidzika muhoro kuzosangana neni, ndokundibata neruoko vakati, "Billy, mwana wako ari kufa, uye hapana kana mukana wekuti ararame. Ane tubercular meningitis." Ndakati, "Chokwadi handizvo chiremba." Apa amai vake vakarara vari chitunha. Zvino ndokupindamo, zvino vakati, "Chingouya neni," uye takaenda kuraboritari. Zvino ikoko vakanhonga kachubhu kegirazi kadiki ndokukazunza. Zvino pakaita sekunge maiva nekamutsetse makari. Vakati, "Uhwo hutachiona hwemeningitis uye huri mumwana." Tatora izvi kubva mumuzongoza kuti tibvise kugwina-gwina. Uye vakati, "Mune izvi taona kuti itubercular meningitis." Vakati, "Akauyamwa kubva kuna amai vake." Uye vakati, "Mwana iyeye akararama achazenge akaremara achitambudzika." Asi vakati, "Netsitsi dzaMwari, mwana uyu ari kuzova naamai vake." Ndikati, "Chiremba, ndinoda kuona mwana iyeye." Vakati, "Haukwanise kuzviita Billy nekuda kwaBilly Paul mwanakomana wako." Vakati, "Ungazotakura utachiona hwacho kwaari." Uye mushure mekuedza kundikurudzira nenzira yese yavaigona, pavakabuda muchivakwa, ndakavereredza ndokudzika zasi mukamuri yepasi. Zvino pandakasvika ikoko, chipatara panguva iyoyo chakanga chisati chagadziriswa sezvachiriko zvino, uye hwindo ranga rakavhurika neketeni ranga risipo, uye dzimwe nhunzi dzakanga dzaenda pamaziso emwana mudiki uyu. Zvino ndakadzinga nhunzi ndokutarisa zasi pakamutumbi kake kadiki kakaunyana nemakumbo ake madiki achifamba-famba. Ndikati kwaari, "Cheri mudiwa, unoziva baba here?" Zvino zvaiita sekunge aedza kuninira ruoko rwake rudiki kwandiri aine mwedzi ingaita 8 kana 9 yekuberekwa. Zvino ndakamutarisa uye ainge achitambudzika zvikuru. Mwana mudiki asina mhaka, kusvikira rimwe remaziso ake madiki ebruu rakapesana, achirwadziwa zvikuru. Oh, ndaigona chero nguva ipi zvayo ndakazvitora ini panzvimbo yake. Zvino ndakapfuga mapasi nemabvi angu nemikova yakavharwa, ndikati, "Oh, Mwari Baba, hoyo mudzimai wangu arere uku." Amai vemwana uyu vakarara uko mumochari yevanoviga. Hoyo Billy Paul ari pamubhedha ari kurwara. Zvino heuno mwana wangu ari kufa. Imi chokwadi Ishe hamuzomutora. Ndinomuda, uye akafanana naamai vake. Ndinoda kumurera. Hamungadaro here ndapota, oh Mwari, kuchengetedza upenyu hwemwana wangu?" Zvino pandakatarisa kumusoro, uye sezvamunoziva mose, ndagara ndichiona zviratidzo. Zvakaita sekunge jira dema rakatanga kubhedhenuka richidzika, uye sekunge Mwari vakatora munamato wangu ndokuukanda uchidzoka kumeso kwangu chaiko. Ini ndikati, "Ndakaiteiko nai Mwari? Ndakadarika mirayiro yenyu here kuti ndiwane kurangwa uku? Kana zvirizvo, imingo zvizarurai uye ndichatendeuka. Ndichaita chero chii zvacho, asi musatore mwana wangu." Zvino ndakaona kuti anga ari kuenda zvakadaro, ndakasimuka. Zvino ipapo muedzi ndokuuya kwandiri. Ndiyo yakava nguva imwe muupenyu hwangu hwese yandinogona kuti yaive nguva yakaomarara. Getsemani rangu, pandainge ndichisina kunyatsobatirira pamubhedha, dhiabhori akabva ati, "Hezvo kaizvo, ndiwo mubayiroka wekuedza kumushumira." Unoreva here kuti vanotora amai vechidiki ava vane makore 22 wovaradzika uko sechitunha mumochari, uye wotora mwana anokosha uyu, nyama yako neropa rako iwewe, uye wokandira munamato wako kumeso kwako chaiko? Uye zvakadaro, unoreva here kuti uchamushumira? Ndakanga ndakamira pakati pepfungwa mbiri. Paifanira kuti paitwe sarudzo. Ndokubva ndaisa ruoko rwangu pamusoro wake mudiki. Ndakati, "Ishe vakapa, uye Ishe vanotora, ngarirumbidzwe zita raShe." Ndakanzwa kurerukirwa. Ndakati, "Sheri mudiwa, Baba vagone kuenda kwauri zvino, asi Baba vanogona kuzouya rimwe zuva. Ndichakuradzika paruoko rwamai vako ndokuyigai, asi Baba vachakuonai zvakare rimwe zuva." VaIsla vanogona kunge vakagara muno iko zvino, handisi kukwanisa kuona nemuchaunga. Vaimbova mukuru wedunhu reIndiana, ndaikwidza nemugwagwa mukuru. VaIsla ndinofungidzira munogona kunyatsozvirangarira. Ndakanga ndiine maoko angu kumashure kwangu, ndichikwidza kuenda kumakuva pachangobva kuitika mafashamu ndichichema. Ndaiwanzoendako manheru. Imwe njiva mutondo yekare yaigara mumuti zvino yondiimbira. Zvaiita sekunge zasi nemumhepo dzemapaini nemimwe miti. Zvaiita sekunge rwiyo urwu rwaizevezera mukati mayo ruchiti, "Kune nyika iri mhiri kwerwizi yatinoti kutapira kwekusingaperi. Tinongosvika kumahombe kombe iwayo nechirevo chekutenda. Mumwe nemumwe tinopinda nepasuo, ikoko kunogara nevasingafi. Rimwe zuva vacharidzira mabhero aya endarama iwe neni." VaIsla vachityaira motokari yavo yekare, vakabuda ndokuisa ruoko rwavo rwakandimbundira. Vakati, "Ndakakunzwa uchiparidza pakona yemugwagwa, Billy. Ndakakuona umire mutabhanakeri. Ndakakunzwa pakuimbwa kwenziyo dzekunamata, kusimudzira kwawaiita Kristu, zvawakati aiva." Vakati, "Zvino atora baba vako, munin'ina wako, mudzimai wako nemwana wako." Vakati, "Zvino anorevei kwauri?" Ndakati, "VaIsla, kana akanditumira kunzvimbo dzevakarasika, ndinongoramba ndichimuda, nekuti rimwe zuva zasi uko mukamba kemarasha kekare, chimwe chinhu chakaitika zasi muno mumwoyo mangu, zvekuti hapana chinogona kuchibvisa. Hachisi chimwe chinhu chandakaita ini. Dzaive nyasha dzaMwari dzekusingaperi dzakandibata munguva yesarudzo huru. Zvino apo Ishe vedu akaropafadzwa muGetsemani, pavaienda ikoko, pavakanga vari kuzorambwa kuJerusarema, uye dare rakanga riri kuzotora upenyu hwavo, apo magumo ekusingaperi emweya wese zvawo wakambovapo kana kuti uchazovapo panyika yakazorora pasarudzo yake. Oh, wangu waiva mudiki kwazvo uchienzaniswa neiwoyo. Wako waiva mudiki kwazvo uchienzaniswa neiwoyo. Zvinosiririsa kwazvo kuti hatigone kumira patunhu tudiki utu. Asi munguva huru iyoyo yakakosha, kusvikira atambudzika, achiziva zvinhu zvose, kusvikira mvura neropa zvaparadzana mumutumbi wake, uye madonhwe makuru eropa rakaita sedikita akadonha kubva pahuma yake. Akafa rufu rwakakura muGetsemani kupfuura rwaakaita pamuchinjikwa. Akanga angori pachiitiko cheizvi, hondo huru isati yatanga. Zvino akatora chirayiro, akaunza vadzidzi vake pamwe chete kuti ataurirane navo zvimwe zvinhu. Uye ndiwo maitiro aanoita iwe neni. Hondo huru yeupenyu isati yatanga. Hondo huru yezvakanaka nezvakaipa isati yatanga kurwa mukati medu. Mwari vanotiunza kugetsemani. Vanotiunza kuchirairo. Uye votaurirana zvose nezvazvo pamwe nesu. Kunze uko kuPhoenix, Arizona, kwaimbova nekaboka kadiki kevatatu vaindiimbira. Ndinoda kutaurirana naJesu. Ndinoda kuti Jesu, makandida apo nzira yangu yakamanikana kwazvo. Pakwakanga kwasviba zvikuru ndichisakwanise kuona zviri mberi, makandida pakwakanga kwasviba. Uye rwiyo rudiki runoenderera mberi ruchitaura kuti ndinoda kutaurirana nezvazvo. Uye chinhu chakanaka kuti varume nevakadzi vepanyika ino vambomira murwendo rurefu rweupenyu votaurirana naJesu. Vova nechirayiro naye mukuyanana. Ipapo hondo inobva yatanga yemiedzo zvese nekuedzwa. Mwanakomana wese anouya kuna Mwari anofanira kuedzwa. Zvino chirayiro hachisi hachipiwe nechinangwa chinofungwa nevanhu vazhinji kuti ndicho. Zvinodzidziswa nerimwe sangano rechechi kuti chirayiro chinonzi shumiro pamunhu ave kufa, kuti zvine chekuita neruponeso. Chirayiro hachireveri ruponeso. Chirayiro hachikupe ruponeso. Kunyange ukachitora murufu rwako kana kuti chii, hachinei nechekuita neruponeso rwako. Irangaridzo. Jesu akati muevangeri, akati itai izvi muchindirangarira. Kwete kuti zvakazembera kana kunongedza kuruponeso, asi zviri mukurangarira basa rakapedzwa rakaitwa mauri nemweya mutsvene. Irangaridzo. Zvino kune vazhinji vanotora chirayiro vasina kuponeswa. Vazhinji vakadya gwayana repasika uye vakapararira murenje. Uye pane vazhinji vanotora chirayiro nhasi vasiri kuzombofa vakaona Mwari. Asi haugone kuva mugoverani weruponeso rwake uye ukasamuona, nekuti ruponeso chipo chaMwari. Uye chirayiro irangaridzo yechibayiro chikuru chakazvikwanira muna zvose chakaitirwa ruponeso irworwo. Ndechekuita kuti vanhu vaone kuti tinotenda murufu, kuvigwa nerumuko rwaIshe Jesu Kristo. Chinomiririra basa rakapedzwa. Ruponeso pane imwe nguva rwainge rusina kukwana mukupirisa mbudzi, makwai, tsiru mutestamende yekare, nekuti ropa retestamende yekare haraikwanisa kuyananisira chivi, raigona bedzi kufukidzira chivi. Rwainongedzera kunguva apo parwaizopedziswa. Mangwana manheru tinofanira kupinda chaimo mazviri, asi waingova mufananidzo chete. Asi Jesu paakauya uye ropa rake rikadeurwa paKarivhari, kwaiva kusiyana nechivi zvachose. Izvozvo zvakabvisa chivi. Ndiyo nzira bedzi yeruponeso. Hakuna kujoina chechi. Hakuna matsamba eruwadzano. Hakuna rubhabhatidzo rwetsika. Hakuna chirayiro kana chimwe chinhu mutsika, kana chero chinyorwa chakasiyiwa chaMwari sezvinyorwa zvine chekuita neruponeso. Zvese zviri mukurangarirwa kwebasa rakapedzwa. Rubhabhatidzo rwemumvura harukuponese, sekufunga kunoita vanhu dzimwe nguva kuti runodaro. Rubhabhatidzo rwemumvura irangaridzo yerufu, kuvigwa nekumuka kwashe. Harukuponesi. Chirayiro chiri murangaridzo yekurwadziwa kwake kukuru nekubuda kwake nemutumbi wake wakapukanyiwa neropa rake rakadeurwa harisi ropa chairo hausi mutumbi chaiwo asi zviri murangaridzo yemutumbi wake chaiwo uye neropa rake rinokosha uye tinotora izvi sekurayira uye Jesu akatirayira kuti tizviite cherobedza asingoripo tinofanirwa kuchitora tine mufananidzo mukuru wakanaka uri mubhuku retsamba yevaHebheru muchitsauko 7 ndinoda kuverenga kanzvimbo kadiki chete muna vaHebheru 7 kuti tiwane chidzidzo chinofambirana neizvi nekuti Merikizedheki uyu mambo wesaremu muprisita wamwari wokumusorosoro akasangana naAbrahama achidzoka kunouraya madzimambo ndokumuropafadza uyo tateguru Abrahama akamupa chegumi chezvose uyo zvichidudzirwa pakutanga ari mambo wekururama mushure mazvo mambo wesaremi anova mambo werugare cherechedzai tinoda kudzokera shure uye tofunga Pauro pano ari kunongedza kune munhu ari mutestamende yekare mubhuku raGenesis tinotora upenyu hwaAbrahama kubva pachitsauko 12 chaGenesis Mwari vachipa Abrahama vimbiso uye kubudikidza naAbrahama kwaizouya mbeu yakarurama zvino Abrahama wakatendwa nevazhinji kuva muJudha wakanga asiri Abrahama akanga ari murudzi mukaradhiya aibva kuguta reUri zvino akava muranda wamwari kwete nekuti akanga akasiyana nemumwe munhu wese asi nekuda kwekusanangura kwamwari hauponeswe nekuti uri munhu akanaka unoponeswa nekuti Kristu akakusarudza hakuna munhu anotsvaga mwari mwari ndivo vanotsvaga munhu Jesu akati hapana munhu anogona kuuya kwandiri kunze kwekunge baba vangu vamukweva kutanga uye kana tikakwanisa kumira kwechinguvana tocherechedza kukosha kukuru kwechinhu 1 ichocho kuti vaiva mwari vakakusarudza vasingadi kuti iwe uparare asi vakapa kwauri mukana uye vakakudana nekukusanangura kuti uve muranda wavo zvino chii chingakosha kudarika izvozvo iwe uchinge usina sarudzo hazvingazogoneki zvachose kuti chero munhu atsvage mwari nekuti iye pamasikirwo mutadzi uye haana chiri maari chinopa chishuwo chekuti ashumire mwari ungaenda here kunguruve woiudza kuti iri kukanganisa inguruve pamasikirwo ayo ungaiudze here kuti kudya kwayo kwakaipa zviro kwazvo kwete pamasikirwo inguruve unofanira kuiudza kuti ive gwayana asi yakagutsikana senguruve uye mutadzi akagutsikana semutadzi nokuti unhu hwake ndehwemutadzi uye hezvino izvi tose takaberekwa muchivi tikaumbwa mukusarurama tikauya panyika tichireva nhema paunhu mwana wekusateerera asina mwari asina tariro hasha dzamwari dzakagara pamusoro pedu uye nenyasha dzerudo dzaKristu mwari munyasha dzavo dzekuzvitongera uye neusamasimba hwavo vanogogodza pamwoyo wako uye vokupa mukana wakaropafadzwa uye nekukutendeutsa nekukuisa munzira ungagozviramba sei izvozvo woshandura chishuwo chako chose wokutendeudza Nivo kuita kuti utange neimwe nzira.
Oh,
uchava munhu akapusa kunyika. Asi uchange wakaropafadzwa pamberi paMwari. Vakaropafadzwa avo vane nzara nenyota yekururama. Nekuti vachagutswa. Akadaro Ishe wedu Jesu Kristo. Mwari nenyasha dzavo dzinoshamisa. Cherechedzai. Nde izvo zvakaitwa naMwari. Zvakadanwa naMwari. Wakanga usina chido chekudana. Hawaigona kunge uine chido chekudana. Nekuti hunhu hwako hwaipesana nazvo zvachose. Asi Mwari nekusanangura. Vakakudana vakakutendeutsa. Uye vakaisa zvido zvako kuna Kristo. Nezvinhu zviri kumusoro. Ko, tingazviramba sei? Zvino, Mwari vakaratidza muna Abrahama. Zvavaizoitira vose. Vimbiso iya akaropafadzwa yerumuko neupenyu usingaperi. Haina kupiwa bedzi kuna Abrahama. Asi kumbeu yake mushure make. Avo vakadanwa, vakasanangurwa naMwari. Uye tinocherechedza kuti Abrahama kunze munzvimbo kwaakagara semutorwa. Hama yake akazvidana kudaro. Roti. Chaizvo akanga ari mwana wake. Mwanakomana wemunin'ina wake. Zvino nguva yakasvika yekuedzwa. Uye Roti akapera simba ari pasi pekuedzwa. Ndiye mufananidzo wakakwana wemutenda ari munyama nhasi. Pakauya miedzo kuti agare panyika isingabereki, Abrahama akamupa sarudzo yake. Roti ndokusimudza meso ake ndokuona minda mupata. Uye wainge wakazara neuswa. Wakanga wakazarawo nedzimba dzakanaka. Wanga wakazara nekufarisa. Wanga wakazarawo zvakare nezvivi. Asi Roti aine hunhu hwenyama. Achida nyika yazvino kupfuura zvinhu zvichauya. Akasarudza hake kurarama mumutambara kede muupenyu huno. Pane kuva neupenyu mune ramangwana. Abrahama, mufananidzo wakakwana wemutendi wechokwadi, uyo akashambidzwa muropa regwayana, uyo aiva nezvido zvake zvakaiswa pazvinhu zviri kumusoro, akati, ndichatora nzira nevashoma vashe vanozvidzwa. Zvisinei kana zvikanditorera mukurumbira wangu, chero zvazvingatora, ndichatora nzira nevashoma vashe. Zvino akasarudza kugara munyika yaakanga aiswa naMwari pasi penguva yekuedzwa. Handizive manheru ano. Kana ndiri kutaura kuvanhu vakambotanga kufambira mberi naMwari. Zvino nguva yekuedzwa payakasvika, iwe wakasarudza here kudzokera munyika kunoita zvinhu zvemunyika? Kana kuti wakatora nzira yekare yakakwasharara yeruponeso. Wakaita here saMozisi paiva pasi pekuedzwa? Paakaisa tsoka yake pachigaro cheushe cheIjipita. Asi akaona pfuma yaKristu iri pfuma huru kudarika pfuma yose yeIjipita. Akasiya Ijipita haana kuita hanya kuti igoridhe rakawanda zvakadii kuti zvingani zvine mukurumbira. Akatora Mwari pashoko ravo uye ndokusiya zvinhu zveIjipita. Akati kushorwa kwaKristu ipfuma hurusa kupfuura upfumi hweIjipita. Tinoitei pasi pekuedzwa kana miedzo yakaoma yauya? Pavanoti nekuda kwekuti unozvipatsanura nezvinhu zvenyika, saka uri mupengo wechinamato. Kumanikidzwa kunouya here? Kunofanirwa kuuya. Uye iwe unofanirwa kuita sarudzo. Asi ini ndingasva hangu ndagara pasi pemumvuri wasamasimba. Ndingasva hangu ndatora nzira yangu uye saJakobho ndova nechitsamhiro chedombo. Ndingasva zvangu ndaonekwa nenyika semupengo. Pane kuva nepfuma yese nemaropafadzo anogona kupiwa nenyika ino. Nekuti maropafadzo amwari makuru kupfuura pfuma yose nendarama nesiriveri zvenyika ino. Zvino cherechedzai. Zvino pakauya miedzo mikuru Roti akatonyura muzvivi. Rangarirai, akabva mugomo ndokudzika achienda mubani. Akadzokera shure semumiririra akakwana wechikristo chiri munyama nhasi chinodaidzwa sekudaro, achisarudza kutora nzira yakareruka upenyu hwakapfava pane kumira pachokwadi panguva yekuedzwa. Zvino pakupedzisira akazopinda mudambudziko. Uye uchadaro zvakare kana ukasarudza izvo zvakapfava zvakareruka. Rangarira, uchapinda mudambudziko. Chimwe chinhu, zvivi zvako zvichakuwana, uye Mwari vachabatana newe rimwe zuva. Zvino rimwe zuva mambo madzimambo emarudzi ematunhu makuru ekure akapinda ndokutora Roti nevana vake, mudzimai wake nezvose zvaakanga anazvo ndokutiza navo. Zvino rimwe zuva, shamwari yangu isina simba, kana ukasagara pasi peropa, umambo hwaSatani huchakubata uye hugokutakura kure. Kana ukasagara pasi peropa. Zvino Abrahama, mufananidzo wevakarurama, akanga akabatikana kwazvo nemwana wake, mumiririri wemukristu chaiye wechokwadi, akaiswa pamuedzo nekuedzwa ndokuratidzwa pachena. Zvino vakadzi vaiva nezvakawanda zvekuita nazvo. Mudzimai waRoti aiva munyama, munyama chaimo. Amire nhasi uno muminda uko sechuru chemunyu, sechinyadzo kune avo vanopfuura nepo. Sara, mudzimai akanaka, aida kuita izvo Mwari vaida kuti aite. Airemekedza murume wake sekutaura chaizvo kwatakaita pazviri manheru apfuura. Uye akagara naAbrahama zvisinei kuti chii chakauya kana kuenda. Akagara naye nekuti akagara nevimbiso. Ndiyo nyaya yacho. Zvino Roti paakanga atorwa, mwoyo waAbrahama wakamunzwira. Zvino akaunganidza hondo yevaranda vake pachake ndokutevera hama yake. Uye mufananidzo wakanaka kwazvo. Vakatora minondo yavo ndokutemera madzimambo iwayo pasi kusvikira pasi sina kana one wavo asara. Uye ndiwo mufananidzo wemuparidzi wevhangeri. Paanoona kuti chivi chabata chechi yake uye chabata vanhu, anotora evhangeri yekare yakaropafadzwa, munondo wemweya, uye anochitema agochitema kusvikira abvisa chivi kubva muchechi yake. Kana ari muranda waMwari wechokwadi, anobvisa zvose zvisina maturo, makuhwa iwayo, kunyeya ikoko. Anobvisa zvinhu zvose izvozvo nehunhu hwenyama hwenyika hwakaverevedza huchipinda muchechi. Kana ari muranda waMwari wechokwadi, anotora shoko ozvitema kubva kune rumwe rutivi kuenda kune rumwe kusvikira agura zvose zvabuda. Zvino ipapo akati atora Roti, hama yake yakadzokera shure nevana. Zvino akanga ari kuvadzosa pakuyanana. Cherechedzai, mambo mukuru uyu akaburuka kubva kuJerusarema ndokusangana naye. Merikizedeki aiva mhando yemunhu akadini. Ainzi iye mambo weSaremi. Zvinova chero mudzidzi upi hake anoziva kuti Saremi yaiva Jerusarema. Yainzi Saremu isati yanzi Jerusarema. Ndiani murume uyu akasangana naye akafunga kuti akanga atora danho kwaro? Ndiani munhu uyu akamira pedyo naye? Tarisai kuti ndiani uyu? Ndiye mambo weJerusarema. uye ndiyewo mambo worugare ndima yechitatu asina baba asina mai asina dzinza asina kutanga kwamazuva kana asina kuguma kwoupenyu ndiani uyu muchinda mukuru akasangana naye mushure mekunge hondo yapera ngativhurei kuna Genesis ndima 14 chitsauko 14 uye ndima 18 zvino Merikizedheki mambo wesaremi akauya nechingwa newaini akachiropafadza uye akati ngaaropafadzwe mwari wokumusorosoro muchengetedzi wamatenga napasi uye ngaaropafadzwe Abrahama anova muranda wake mushure mekunge hondo yapera mushure mekunge kukunda kwaitwa mushure mekunge kucheneswa kwaitwa Merikizedheki akasangana naAbrahama pamapani ndokuuya nechingwa newaini ndokuzvipa kwaari uye ndiani hakuna mumwe aive iye kunze kweuyo akasangana naAbrahama ringaita gore rakazotevera akagara pasi pemuti akataura naye uye Merikizedheki mumwe cheteyo akati handisi kuzotorazve zvechibereko chemuzambiringa kusvikira ndachimwa patsva nemi muumambo hwababa vangu mushure mekunge hondo yapera kana kukunda kwaitwa zvino tichachitora patsva muumambo hwavo kana hondo yekupedzisira yarwiwa apo munondo wekupedzisira wauraya huipi hwekupedzisira hwepanyika uye chechi huru yamwari mupenyu yakunda Kristu achasangana navo muchadenga nechingwa newaini zvakare uye otora chirayiro uye nokusingaperi muupo hwababa mufambi akaneta manheru ano dzoka kumba kwababa buda musodhoma wakayananiswa neropa uye usiku unobwinya uhu hwechirangaridzo apo Merikizedheki wedu mukuru uyo akanga asina mavambo emazuva kana magumo eupenyu asi ndimambo nemuchinda nekusingaperi peri mweya mutsvene pano manheru ano uri kukwezva avo vasina kuponeswa zvino kana usina Kristu manheru ano uye kana hondo ichinge yapera kana uchida kusangana naye murugare uye wotora chirayiro pamwe naye uye wakavimbisa kuti unomuda uye wozvipatsanura kubva kuzvinhu zvenyika wotora vhangeri rekare rakakwasharara nenzira yechinyakare yakakwasharara uye wonwa mukombe wekuvava kwekutambudza kwenyika nekunwa mushonga unovava wekutambudza kwenyika zvakapiwa kwatiri nebhaibheri kuti tichanwa waini dzinotapira dzekudenga rimwe zuva patinosangana naye murugare mhiriko pakati pematenga nenyika paanouya kuzopa chirayiro dai mwoyo yedu yafungisisa pazviri ndichainwa patsva nemi muumambo hwababa vangu kana akauya imwe Easter isati yasvika kana ukafa imwe Easter isati yasvika hazvizodzivisa chiitiko chikuru ichocho nekuti ndinoti neshoko rashe kuti avo vakarara muna Kristu vachatanga kumuka uye isu vapenyu uye vakasara tichabvutwa pamwe navo pamwe chete muchadenga kunosangana naShe uye Merikizedheki mukuru wekudenga mambo kwete weJerusarema repanyama asi mambo weJerusarema rekudenga Jerusarema idzva achasangana nesu uye tichapiwa zvakare waini nechingwa manheru ano tichatora micherechedzo yazvo tinofanira kuzviita kusvikira tamuwana achiuya zvakare dai tikawanikwa takatendeka tichikotamisa misoro yedu kwechinguvana kuti tinamati.
Everyone just as quiet as
munhu wese akangonyarara chaiko. Munguva ino yakadzama tsvene. Zviri nyore sei kurega zvinhu izvi zvichitsvedza. Bhaibheri rakati kuti tirege kusiya zvinhu izvozvo zvichitsvedza uye toshaya hanya neruponeso rukuru rwakadai. Zviri nyore kuzvikanganwa. Hatiuye kuchechi kuti tizoonekwa. Hatiuye kuzonzwa kuimba kwakanaka kana mharidzo yakanaka. Tinouya kuchechi kuzonamata, kunamata Mwari. Uye mumwe nemumwe wedu, mitumbi yedu inofa, ine mweya uchazosangana naye rimwe zuva. Uye pamanheru anoteverwa nezuva guru rekurovererwa uku, mukurangarira kuenda kwake, manheru ano, kana usiri muKristu, usati wambogamuchira Kristo muupenyu hwako semuponesi. Wagutsikana zvakakwana here nekuparidzwa kweshoko? Uye Mweya Mutsvene umire pedyo newe here kuti ugoti une mhosva? Zvinotendeuka uye utange neimwe nzira. Ungaratidza zvimwe chetezvo here nekusimudza ruoko rwako uchiti, hama Branham, ndinamatireiwo, ndinokumbirisa minamato yenyu zvino kuti Mwari vandinzwirewo tsitsi. Ungasimudze ruoko rwako here tichakamirira? Mwari vakuropafadzei changamire. Mumwe munhu zvakare, Mwari vakuropafadzei. Mwari vakuropafadzei changamire. Mwari vakuropafadze mudiki. Mwari vakuropafadzei mumwe munhu anga. Mwari vakuropafadzei amai. Unoti hama Branham, zvine zvazvinoreva here kusimudza ruoko rwangu? Kungori musiyano pakati perufu neupenyu. Chii chimwe chikuru kupfuura upenyu? Unoda. Unotarisa zvisikwa. Unozvida. Unotovenga kubva pazviri. Mhiri kwemugwagwa pano, apo mudzimai wemunin'ina wangu akanga achifa mamwe mangwanani makore mazhinji apfuura, apo Ruth anonzwisa urombo akasimudza musoro wake, zvino paiva nekadhimba kakagara mumuti wemucheri. Zvino aida kukaona kamwe chete zvakare. Aida zvisikwa kwazvo. Asi rimwe zuva pachauya Jesu, achanzwa shiri dzemunaziyenda nakuenda dzichiimba. Maruva asingafi achange achikura. Hakusi kuzova neurwere, kusuwa kana rufu, nokuti akaita rugare rwake naMwari. Uye akagamuchira Kristo mukuru akamufira. Nechivimbo chakaropafadzwa ichi chisingakundike, shoko rakaropafadzwa raMwari vasinganyepi, rakavimbisa upenyu husingaperi kune avo vanotenda. Paunosimudza ruoko rwako, zvinoratidza kuti kune mweya uri mukati mako waita sarudzo. Mwari vakuropafadzei amai. Chimwe chinhu chiri mauri, mweya, nemasikirwo, maoko ako akagadzirwa kuti arembere pasi. Uye paunosimudza ruoko rwako, unochikora mirao chaiyo yesimba rinodhonzera pasi. Chinofanira kunge chiri chemweya. Zvinopesana nesainzi. Kupesana nezvinhu zvose zvesainzi kuti iwe uchikore mirao yesimba rinodhonzera pasi. Hazvigone kuitwa kunze kwekunge paine chimwe chinhu chemweya. Maoko ako anongoramba akarembera pasi. Asi kana mumwoyo mako uchitenda nyaya yevhangeri uye waita sarudzo yako usiku huno kuti wapedza nechivi uye munzira yakanaka iyi kuenda kuKarivhari, apo mangwana nenguva dza 3 o'clock mukurangarira tinopemberera zuva iro Jesu akafira ruponeso rwako. Uye iwe wafunga zvakakwana pamusoro pazvo, uye Mweya Mutsvene wauya ukagogodza pamwoyo wako, uye iye zvino wazvigamuchira. Unongo chimwe chinhu mumwoyo mako ndokuti simudza ruoko rwako. Zvinoratidza kuvanhu nekuna Mwari kuti unozvitenda nekuzvigamuchira. Mwari vakuropafadzei, imi mose vana vaduku 3 kana kuti 4 vavo vari pano paaritari, vakomana nevasikana vadiki vangangoita makore 8-10 ekuberekwa, vose vakasimudza maoko avo panguva imwe chete. Jesu akati, regai vana vaduku vauye kwandiri, musavadzivisa, nekuti umambo ndehwo vakadai. Pachine mumwe here tisati tanamata? Mwari vakuropafadzei amai. Ndicho chaicho. Munogona kunge makaita zvinhu zvakawanda mai muupenyu. Changa chirima zviro kwazvo. Ndinokutendai kuva muri mudzimai akatendeka. Uye rangarirai, hamai gona kunge masimudza ruoko rwenyu hanzvadzi mudikani, kunze kwekunge chimwe chinhu mukati menyu, chimwe chinhu pakadzika dzika mamuri chataura kuti ita izvozvo. Zvingaratidzike seupenzi zvishoma, zvino kupfungwa yenyama. Asi hama, nezuva iroro apo chiremba anofamba achibva pamusiwo uye oti, hapasisina, anoenda achibva patsaona iyoyo, uye odhonzera kamutumbi kako kadiki kunze, ropa richiyerera, nehana yako ichirovera pamusoro, hapachina chikonzero chekuedza kubatsira vaenda. Oh, ini zvangu, uye neshungu awa imwe chete, uchaedza kutendeuka, uye Mwari woti, mumatambudziko ako, ndinongogona bedzi kuseka. Asi, uchiri kugara mupfungwa dzako dzakakwana. Uye uchiri, Baba, tichiunza maridzo ino pakunovhara. Uye negore vanhu vangangosvika 15 vakasimudza maoko avo, vangavari vatadzi upenyu hwavo hose. Uye zvino nenyasha, mataura navo, mukavatendeutsa. Uye mukavaita kuti vatarise kuKarivhari. Nekunzwa mashoko iwayo anobva mumiromo yemwanakomana waMwari, Baba varegerere iwo, vanga vasiri kuziva zvavanga vachiita. Asi manheru ano, vagamuchira vhangeri. Tinomunzwa achiti, mazuva mashoma ekumashure kweizvi, uyo anonzwa mashoko angu uye achitenda kune uyo akandituma, ane upenyu husingaperi. Uye haangapinde mukutongwa, asi abva murufu kuenda kuupenyu. Tinovaunza kwamuri manheru ano, Ishe, sevana venyu. Dai maropafadzo enyu ekusingaperi azorora pamusoro pavo. Nemuzita raKristu tinonamata. Dai vakauya svondo mangwanani, vakatakura hembe dzavo vachiti, ndinoshuva kupupura pachena kune nyika ino kuti ndiri mutendi. Ini zvino ndiri kushuvira kubhabhatidzwa muzita raIshe Jesu Kristo, ndichidana kwaari kuti andizadze nemweya mutsvene uye agondichengeta muupenyu. Ropafadzai madzimai echidiki aya, majaya aya, vatana, vana vaduku navose, vachengeteiwo Baba, ndevenyu. Uye muzvibereko zvemharidzo ino manheru ano, ndinovaunza kwamuri sezvibereko.
From God the Father, I pray that you will care for them through life. In Jesus' name I pray, amen.
Uye vari muruoko rwenyu, sezvipo zverudo zvinobva kuna Mwari Baba, ndinonamata kuti muvachengete mukati meupenyu, muzita raJesu ndinonamata. Amen. Tinofara zvikuru kuva nemi pano manheru ano, uye tinofara kuti mauya. Zvino, mangwana manheru, maridzo yedu ndeye, mangwana manheru, pamusoro pekuti, kukwaniswa kwemutendi. Uye zvino huya, huya nemumwe munhu pamwe newe, kana kuchechi kwenyu kusina shumiro. Uye zvino, tichava nechirairo. Pamwe, vamwe venyu, ndangoti nonokei zvishoma, maminetsi mashoma. Uye, tichabuditsa avo vanofanira kuti vaende. Uye, avo vanoda kusara kuti vatore chirairo, nekugezana tsoka nesu. Tinotenda zviro kwazvo mukuita chirevo chese chakasiyiwa naJesu kuti tiite. Uye kana akauya muchizvarwa changu, uye akanditendera kuti ndigare mupfungwa dzangu dzakakwana nekuchengeta rudo rwake mumwoyo mangu, ndichange ndichiedza nepandinogona napo kuita chimwe nechimwe chazvo, uye ndowani kwandakatendeka panzvimbo. Mwari vakuropafadzei zvino.